tinotenda vajonga vandenii sekutaurwa kwatakamboita muchirongwa chapfuura mutangano wakapera zvakanaka sezvo wakapindwa nemadzimambo nemasadini ayo ari pasi pedu mukutungamira kwatinoita matunhu musangano uyu wanga wakazembera zvikuru kunyaya yetsika nebudiriro tichitaura kuti tsika ngadzive dzinotungamira kuti vanhu vave nebudiriro vanhu vaie nechouviri tichibudirisa nyika dzese nyika yedu yezimbabwe kana mabatarisa vajonga vandemiri nyika yechina yakazembera zvikuru kunyaya yetsika dzimwe ndidzo dzavanotungamidza pamberi kuti nyika yavo ichibudirire tinongonzwawo muzvivhitivhiti kuti china ichazenge yaglobal nation panyaya dzebudiriro chinese kana vaona vachouya kunoku tinosangana navo vanenge vane zvikafu zvavo nezvimiti zvezvi zvavanenge vachijogera chikafu nazvo saka budiriro ndoiunza upenyu kusingakoperewo kune dzimwe nyika vajonga kandemiri
tinoona kuti madzimambo makapa zvichemo zvenyu kuhurumende mune nguva here yamakavimbiswa kuti zvinenge zvagadziriswa
zvichemo zvinogadzirika vajoka vandeiaandiraita kuti vana vembwa vasvinire nguva imwe chete zvizhinji zvinogadzirika zvimwewo zvoramba vajonga vandemiri asi tarisiro inenge iri yekuti zvinhu zvigadzirike
tinoona kuti madzishe akapihwawo mikana yekuti vange vachirapwa pachishandiswa inonzi pachirungu public service medical aid society tinonzwa kuti makaziviswa kuti zvimwe zvinhu zvichange zvichibatsirawo madzimambo makatambirawo sei rubatsiro urwu
rubatsiro urwu takarutambira nemaoko maviri vajonga kandemiri zvinove zvinhu zvanga zvatinonokera zvikuru asi hazvireve kuti hatino chamuviri chatinokanda mudariro kwete isisiwo tinenge tichoti pakupera kwomwedzi munhu ane gahura anobhadharawo public service medical aid society tinongezvotutsirawo saka inyaya yakanaka nokuti munongozivawo kuti madzimambo wanga uchitambura zvikuru kasina utano hausi munhu hakumararamiro anotinetsei saka inyaya yakatambirwa nemadzimambo nemufaro wakanyanyisa zvikuru inoita kuti madzimambo vazhinji vanga vachitambura nenyaya dzekuti varapwe vakwanisewo kuzowana mukana wekuti ndida unoonawo muchirembawo weprostate ndida unoonawo chirembawo maziso ndida unoonawo chirembawo zvimwewe zvinhu zvanga zvichitiremera zvikuru pamubhadharo inenge ichidikana nana chiremba hurumende ipapo yakarwa imire nekuti madzimambo vaitambura zvikuru panyaya yekuti vangarapikwewo zvakaita sei
kune vamwe vanotiwo hongu mambo aakubatsirika ko vanhu vake
hongu ipapo vanoda kunzi patarisiswe zvako asi munongozivawo nyika dzekuno kuna raafrica isisi tichiri kubudirira zvinenge zvatisiyanei nekwamuri ikoko munguva inopera inyaya yatinongoramba tichisimudzira kuti hatiwanei zvekuti vanhu vari muzimbabwe vese vavane mukana wekuti varapike zvinova zvinoita kuti zvireruse dambudziko rokumhanyamhanya muno mutina mamissionary hospitals macouncil hospitals madistrict hospitals iwayo achikareruka zvikuru zvekuti muno mumareserva matogara izvi mune mamission hospitals asinganyanyoremera vanhu zvakanyanya zvekuti wakatakura dhora rako kana pombe yako inokwanisa kuwana kuti urapike zvinozongotiremeiwo nekuti chirwere chauri kurapwa chinenge chakaremawo zvakaita sei kana kuti chinenge chakakurowo zvakaita sei asi ishuro yangu kuti vanhu chokwadi vatotungamirira vanda kurapwa nekuti pasina vanhu hapana umambo
tinonzwa zvichinzi madzimambo vanofanira kunge vari vanhu vasina mapato avanotsigira kumisangano yakadai zvinhu zvamunombokurukurawo here kucheuchidzanawo semadzimambo kuti aiwa tinofanira kunge tiri homwe yebenzi inokumba zvese nekuti hatina kudivira tinofanira kunge tichirerekera
zvinotaurika kusaziva vajongwa kandemiri kuti vatunhu atiri vanhu vanobata sei nyaya dzematongerwo enyika asi kunoku kumatunhu edu ini ndiri kudunhu remacentrum tinongokurudzira kuti vanhu vagare vari murunyararo vagare vachitsigira urongwa hwehurumende kutongoti isisu tinokudzidzwa newere mbada kana kuti newere mere ratinenge tisingazivi kuti rakafunirwa kuti tiri vanhu vanoshoropodzwa sekunzi izvo munoita zvakati nezvakati asi wakazozvitenengura zvinhu izvozvo vajonga kamembere unonyatsoona kuti aa kumambo vari kungozorwa mafuta ehwai yavasina kudya sei isisi kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavagare murunyararo munhu ane kodzero dzake tichingofamba takadaro vajonga kambemire.